tinongo pembera kuti nyika yedu yeZimbabwe inogamuchira kuti panofanira kuva nepundutso mupenyu hwemadzimai nevanasikana. Asi papundutso iyi matanho ari kutorwa here kana tichitarisira kuti panyaya yekuva vachinge vachibatawo mumatongerwo enyika izvo zvitakananga nemaelections achange achiitika muZimbabwe, tinei tichida kutarisa futi kuti madzimai nevanasikana vane mikana here, mikana iripo here zvechokwadi, mapolitical parties ari kupa mikana here kumadzimai nevanasikana akaenderana. Mapolitical parties vedu muZimbabwe tatoona vari kubudisa mazita, asi tichida tarisa kuti kuri kubudiswa mazita kuti mudzimai ari kukontesta kana kuti ari kumhanya achikwikwidza kunhu kunotarisirwa kuti anokwana kubudirira here, nekuti tichiita so futi zvakadaro zvinhu zvinenge zvichitarisirwa kuti munhu akwanisei kunge achikwikwidza nharaunda yake inomubvumira here. Tinenge tichitarisawo futi zvinhu zvakadaro tichitarisa kuti pautungamiri huripo madzimai akamirirwa here nevanasikana akamirirwa here, yatingati pachirungu 50-50 zvinotaurwa neconstitution section 56. Tabva ipapo panyaya dzeeducation, panyaya dzekuwana mukana wedzidzo, panyaya dzezviwanisiso zvemabhizimusi, panyaya dzekurapwa, panyaya dzezviwanikwe zvemunyika medu, madzimai nevanasikana vari kuwana here chikamu chakafanana nevarume nevakomana.
Mushure nemisangano iyi yamuri kuita ikoko kuNew York, munoona hurumende yeZimbabwe ichizowanikwa ichiremekedza zviga zvamuri kubuda nazvo here semasangano akazvimirira?
Techakutarisa manje kuti tabva kuno kuCSW nyika dzedu dzabvuma kuti mikana inofanira kuwaniswa yakafanana, vari kunowaniseri mikana yakafanana. Saka ipapapa tichida kuona manje kuti patikonoma elections pane zviri kuchingere mhirishonga mudzimba iri kupera here, zvese zvinotishungurudza semadzimai nevanasikana zviri kupera here. Tinenge tachitarisana manje nemaministry edu, vana ministry of women affairs, vanhu magender commissions, tichiona kuti basa ravo ravachabata gore riri kuuya vachizodzoka gore rinouya kuda kuzoita zvimwe chetezvo, pane here yatingati tanduko nepundutso? Isusu semaNGO tichingokurudzira hurumende yedu kuti izvoni kwatiri kuenda kumaelections uko mhirizhonga ngaiperi, hatisi kuda kuona mhirizhonga. Ndokuti tione kuti CSW yatakafambira kunoku iri kushanda.